Inini ndinoda kutenda Mwari kuti handina kunyanya kuaffectwa nayo. Havi yakaita zvinhu zvatisatamboona, mvura nge yaNoa chaiyo. Pachangu inini dambudziko randakaona ndekubva kubasa ndichiuya kumba musi wechishanu.
Pane vamwe vamakaona here vakashungurudzwa?
Ahongu. Vamwe vandinoshanda nawo dzimba dzavo vakapinda mvura, so vakarasikirwa nezvinhu zvese zvangu nazvomumba mavo.
Pane vamwe vekuZimbabwe here vamunoziva vakavhiringwavo?
Kwete. Vese vandinoziva vekuZimbabwe vese zvinhu zvavo zvazvakanaka.
Saka iko zvino kwakamira sei? Ichiri kunaya here mvura zvese nemepo?
Kwete. Asi dzimwe nzvimbo dziri pedo neni dzichine mvura.
Saka mukwanise kubuda buda muchifamba famba kana kuenda kubasa?
Meya we Houston akatipa curfew yekuti by 12 midnight to 5 a.m. atikwanise kufamba famba mufana mamu dzimba dzenyu.